Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 6th, 2020, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
To join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com, for Shona, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials and some companies linked to the ruling party.
United States President Donald Trump has extended by 1 year sanctions imposed on Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa and his inner circle, saying the new government policies continue to pose an unusual and extraordinary threat to Washington's foreign policy.
President Trump said Zimbabwe has failed to reform since 2017 following the ouster of the late President Robert Mugabe. The Trump administration said the Zimbabwean government has arguably accelerated its persecution of critics and economic management in the past year, during which security forces have conducted extrajudicial killings, rapes, and alleged abductions of numerous dissidents.
But ZANU-PF and government officials say Washington is dancing to the tune of the Zimbabwean opposition and former colonial power, Britain. The opposition, however, says the Zimbabwean government has only itself to blame as it has failed to conduct free, fair and credible elections, state-sponsored violence and obey the rule of law.
The targeted sanctions were imposed on some ZANU-PF officials by the USA under Executive Order 13288 on March 6, 2003, following accusations of election rigging and human rights abuses. Some American allies also imposed similar sanctions on some ZANU-PF officials and companies linked to the ruling party and government. Yebo kambe zulukandaba lingalitshona njani lapha elikhona endaweni zonke ke zomhlaba ezijiyeneyo. Namhla ke kuhlelo lwethu le-Live Talk sixoxa ngezithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Lapha sikhuluma sibili ngabantu abalezikhundla ezikhulu kakhulu. Omunye sibili wayekuzithezo lezi ngumunye uRobert Mugabe lomkakhe. Kuzobuya labanye abaningi abakubutho, njalo siyakwazi lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa layo khona phela kuzithezo lezi. Siboneke umongameli Donald Trump wakwele Melika esithi izithezo lezi usengezelele ngomnyaka ukuthi zibe khona ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe. Uthi akulani nto esiyalungiswayo solokhe umongameli uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni. Uthi butho likhahlameza uZulu, abanye abantu badlwengulwa. Njalo kuningi kakhulu laba baphikisa uhulumende okwenziwa kibo ukuthi ke kukhanyazani sokuzalele ingwe khona ngale kwele Zimbabwe. So ngenani kuhlelo ke sixoxeni sizwe ukuthi kambe kuhamba njani kwakhe lokho.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vemuhurumende yavo nenyika yeAmerica. VaDonald Trump vakazivisa ivo kutanga kwevhiki rino kuti vakange vari kuwedzera kwegore rimwe zvirango izvi. Vachiti ivo hapana chasanduka munyika pari zvino. Vari kuti ivo zvinhu zvavakange vakatarisira kuti zvichasanduka mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro muna 2017. Hapana chachinja. Saka vari kuti ivo hurumende inofanira kugadzirisa zvakawanda zvakadai sekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, kurohwa kwevanhu uyezve kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto munguva yapfuura, asi pasina vakaonekwa vakawanikwa vachisungwa. Vanoti ivo zvakawanikwa zvichibuda mukomisheni yavaMontlante zvinofanira kunge zvichiwanikwa izvo zvichigadziriswa. Saka ndozvimwe zvanga zviri kutaura hurumende yavaDonald Trump imo muno muAmerica. Hurumende yemuZimbabwe iri kuti iyo yakaburitsa zvinyorwa ichitaura iyo kuti yakakatyamadzwa nemamiriro akaita zvakabva kuno kuAmerica, vachiti ivo nyaya yemasanctions iyi haifanira kunge ichipindirwa nenyika dzakadai seAmerica. Regai tinzwe kubva kunava mutodi veZANU PF vachitaura ivo maonero avo pane zvirango izvi zvakawedzerwa kwegore rimwe.
Zvinhu zvatagara tichiziva kuti ndo zvavachaita nechikonzero chokuti vari kuramba vachitaura kuti kune nyaya dzemahuman rights hurumende inofanira kunge ichiita mareforms epolitics nemaeconomic reforms. Saka hazvitishamisi kuti vaextenda hurumende yeamerica yaextenda masanctions nerimwe gore. Tiri kuziva kuti opposition yemuno iri kukurudzira kuti masanctions iva yaramba aripo. Saka vakuru veamerica vakatrump nevamwe vanenge vasina chokwadi chokuzva kuti nyika tiri kufamba takamira sei, vari kuteerera chete opposition, havasi kuteerera hurumende. Saka kuwedzera kwavaita masanctions, kuramba vavo vachiita masanctions, atagara tichiti ari illegal, haasiri pamutemo. Hakuna United Nations yakatiitira masanctions, bilateral issue yedu neBritain.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaenergy mutodi vebato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pekuwedzerwa kwakaitwa zvirango zvakatemerwa nyika nenyika yeAmerica. Regai tinzwe kubva kuna muzvare Gladys Hlatchwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaurawo mushure mekunge sekunzwa kwamaita vamutodi vanga vari kuti ivo vanoita mabasa emapato anopikisa savana MDC ndivo vakakumbira zvirango. Asi regaitinzwe kuti muzvare Gladys Hlatchwayo vakati chii.
Izvi zvaitwa nehurumende yeAmerica zvinhu zvisingatishamisi, nekuti ndo zvatange tagara tichitaura isu vekumovement for democratic change kuti tinofanirwa kuti tiite mareforms. Nyaya dzekugadzirisa governance yedu muZimbabwe inyaya dzakakosha chaizvo. Hadzina kukoshera nyika dzekunze, asi dzakakoshera nyaya dzezvizvarwa zvemuZimbabwe. Tikatarisa isu kurohwa, kushungurudzwa kunoitwa isu vebato rinopikisa, tikatarisa kurohwa nekushungurudzwa kunoitwa mabato akazvimirira macivil society organizations, tikatarisa kusungwa kuri kuita vanhu zuva nezuva tinenge tiri mumakoti takamira tichipa solidarity nevanhu vari kusungwa zuva nezuva. Kodzero dzevana veZimbabwe tikatarisa nyaya yesection 59 nyaya dzekuratidzira dzinova dzirimo mubumbiro redu reZimbabwe, zvese izvi hazvisi kuteedzerwa. Nyaya dzemauto nekupinda kwavanoita munyaya dzepolitics, nyaya dze1 August dzakaitika kurayiwa kwevanhu, tikatarisazve zvakare 2019 January vanhu vakaurayiwa, hapana chakaitika. Kune makomishen akaiswa vana Motland Commission vakaita marecommendations, haana kuimplementwa.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna muzvare Gladys Hlatchwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pakamira bato ravo reMDC panyaya iyoyi yezvirango, vachiti ichokwadi zvinhu zvinofanira kugadziriswa. Zvakabuda mukomishen yava Montlanti zvinofanira kuteedzerwa sechikumbiro chiri kupiwa neAmerica kuti zvirango zvibviswe.
Siyabona sibili nxa sikhuluma labantu aba kubandla leMDC bathi ke izitshezo lezi kwenziwe kuhle umongameli Donald Trump ukuthi azengezelele ngomnyaka owodwa ukwenzela ukuthi engxenye kube lenguquko khonangaleke kwele Zimbabwe. Ukhala ngokuthi ibutho likhahlameza uzulu okunye okumangalisayo, abantu ukuthi bayabhonkolwa sibili, ayikhona okokudlala lokho. So aphinde ethi njalo akukhanye ukuthi soke kwaba lenguquko kwele Zimbabwe selokho-ke kwasuswa owayengumongameli uRobert Mugabe esikhundleni. So ke uyakhala kakhulu sibili, bayakhala kakhulu abantu kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke abakubandla leZANU PF bathi hayi lokhu siyakwazi ukuthi kuvela ngaphi, bahle bathi lokhu kwenziwa ukuthi ke ilizwe leZimbabwe lathathela abamhlophe umhlabathi. So ke bavele bama ngakhonoko njalo sibili bachaya phansi ngenduku bathi khonoko kwenziwa imelika lamanye amazwe akulunganga, soke kumele kuguquke. So ngokufisa kwabo bathi konke lokhu ke kungani kuyabasinda okunye okumangalisayo. Siyabona ke ukuthi likhona endaweni eziningi, lingakhohlwa usixhuma ke. We are also on Twitter, remember our Twitter handle is 227 VOA, enyangkhona the other one is VOA Ndebele. On Instagram, you can get in touch with us on VOA Ndebele. So let's get together, just exchange some views on those platforms. And we also have Studio 7 on Facebook. Then we've got VOA Shona and then VOA Ndebele. Kunjalo ke zurukandaba asisixoxeni sibaneng.
Aiwari ke itimbotarisa vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona ndirikuona makawanda chaizvo uyezve tinotenda nerutsigiro rwamunotipa zuva nezuva. Tina Alson Havana ari kuti I'm watching you live from Zimbabwe Belvedere Teachers College. Elton Mafarari kwari kuti maswera sei kutete. Aiwa kunota swera zvakanaka. Mbongeni Ncube, and I'm watching you live from Portugal. Nyora inamba dzenyu timbokufonerai mupinde muchirongwa. Asi ndirikunzwa kuti tine munhu panharapa.
Yes, we've got our guest, and that is Mr. Malaki Nkomo. He is a former member of parliament for Insiza South. He was representing the ruling ZANU-PF party. Mr. Nkomo, good evening and welcome to Live Talk. Isijonile kakhulu unjani Nkomo? Isicela ukuthi ungani uyaxoxebuka kancane ebantwini ngoba siyabazwa ku background. Ungani uyaxoxebuka kancane kwazithi singabe siba le interference. Kodwa ke So ke nanzo ke izithezo zenotho lapha baba Nkomo. Nxa ukomfortable futhi ungafaka ngesilungu. Kumbe siqalise ngesilungu sibili ukuthi sizwe ukuthi wena uthini ngakhona ku. So what's your view on this targeted sanctions in terms of U.S. President Donald Trump having extended these sanctions, Mr. Kopp?
What I don't understand now is I can say these people are calling for sanctions and who are supporting what Donald Trump has said. I'm just wondering who they think is going to suffer from those sanctions. But we have to look at a situation where it was people who are very poor in our community, people are supposed to be supported by the government. So it's saying Donald Trump should actually put more sanctions on Zimbabwe. Who then are you targeting? Who do you think will be the recipient of these sanctions?
So now when we look at this issue, you know, Mr. Donald Trump is saying nothing has actually transformed, you know, following the ouster of the former late president, Robert Mugabe. So, and indications are that some soldiers have been actually gunning down public protesters. So those are tangible things that people can see. So is Mr. Trump not truly reflecting what is happening in Zimbabwe?
I wouldn't say Mr. Trump is actually reflecting on what is happening in Zimbabwe. It was when people have to touch anything that has to do with soldiers, it depends on what angle you are actually looking at that situation. Because you see, if a soldier is called to come to go and calm something, it doesn't mean that he's fighting the people. Let us look at the property that was destroyed. Let us look at the situation that actually transpired for them to actually try and defend the property and the people. So if for people to raise that today and say Zimbabwe should be given sanctions because soldiers did this, but that is wrong information. And I should simply say calling for sanctions, it therefore means that you are saying people should suffer. Suffering for what? As Zimbabweans, we also need to be protected. Let us say my property that should be protected. Who should protect me from that? From the hooligans? Who should protect me from these people?
Yeah.
Could be soldiers, could be police officers, could be anybody.
Ngesintu ke akufake ngesintu nje ngamafutshane ukuthi izijezo lezi ubona njani okwenziwe ngumongameli Trump.
Umongameli Trump lapha intayensi le imbi kakhulu ukuthi athi yena sesifaka ama-sanctions elizweni leZimbabwe ngezizathu yena aziphawu ezokuthi kuthiwa amasosha asuke athi. Abantu asikhangeleni umumo oyabe ukhona ukuthi okubangela ukuthi kuze kwenzakala izinto ezinjalo kuyini. Thina esikhona ku-ground esasikhona sibona kusenzakala. Ngiyabona ukuthi izimota zatshiswa, ama-building adestroya, konke lokuya. And abanye babethwele izikhali ezingabe ngamabhemba kumbe ngamahloka kumbe kuyini. Sebethwele lezi thina bebulala izinto zabantu. Endaweni enjana lingathi nxa umsebuya ukuthi azovikela. So kuthiwa khona sesikupha ama-sanctions ngendlela yokuthi livikele abantu ukuthi bangabulawula izinto zabo. It's not fair. Honestly, it's not fair.
Let us be very fair on the situation. We can't actually say that ama sanctions gabe yiwo aselungisa izinto. Umuntu osehlupheka mba, umuntu osehlupheka laphana ugogo, umuntu osehlupheka laphana umuntu ongelacala. Ngendaba la ama sanctions. Asikhulume ngama sanctions ukuthi yiyo yini indlela e-right yokuthi sikhale ukuthi lethu lithi ama sanctions. Asiwe ndlela enhlele.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Marvelous ungangena khona.
Aha, I'm waiting for my guest, Mr. Tawanda Jokora of the MDC here in the US. So I'm sure we are trying his number. I understand he's on here. Makadiva Jokora.
Makadi tetema velas, makadi watere.
Aiwa atiri wadi, mungati po pfungwa dzenyu here pane zvirango zvaka nzi izvone America zvichaenderera mberi kwegore kuna vamunangagwa nevamwe vemuhurumende yavo.
Isu se MDC sevana veZimbabwe tinongotaura kuti veAmerica pavakaita zvavakaita vanga vaona zviri kuitika muZimbabwe vanhu vane embassy yavo iri muZimbabwe inenge ichiona kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe mahuman rights abuses ari kuitwa nehurumende yavamunangagwa vanenge vachizviona zvese izvozvo ende totozivawo zvakare kuti mwedzi yakapfuura iyo 5 months ago American government yakatumira vanhu vayo nhumwa dzayo dzikaenda dzikanoona dzikanotaura nevanhu pasi dzikanotaura nevanhu vehurumende dzikataura nemaopposition parties vakaudzwa zviri kuitika muZimbabwe vabva ipapo voona kuti inga hapana chiri kuchinja kubva pakaenda Mugabe vanhu vachiri kungourayiwa vanhu vachiri kungopondwa mumugwagwa takazviona izvi zvichiitika musi waAugust 1 masoja achiuraya vanhu tichiona tose nyika yese ichiona takaona munhu akaita sakomanda vanonzi vakomanda Sanyatwe vachizonzi vakutowa zvirango zveupfumi tingacheme here pakadaro nekuti vanhu vakaurayiwa paremare Zimbabwe kune vana vasina baba nana mai vana vacho vakaurayiwa asi munhu akauraya akaonekwa asi munhu iye haana kuenda mujeri ari kungofamba nhasi ari kungowana zvese zvaanofanira kunge achiwana saka izvozvo ndo zvakakonzeresa vandoona zvakakonzeresa kuti America izotaura kuti haiwa zvirango ngazviendere mberi nekuti hapana chachinja muZimbabwe.
Maybe if you can just give us your comment in English, because we heard Mr. Mutodi of ZANU-PF actually saying it's the opposition who called for these sanctions. What's your view on the extension for a year on sanctions on President Emmerson Mnangagwa and some of his team in government?
There is no opposition that is called for sanctions in Zimbabwe. There is no sane person who would want anything like that. The MDC has never called for sanctions, will never call for sanctions against the people of Zimbabwe. It is ZANU-PF itself that has called for sanctions against Zimbabwe. They have not improved on their human rights record. When Emmerson Mnangagwa came into power, that was what he went all over the world telling the people that he was going to change, that he was going to improve human rights. But what we have seen right now is an increase in the abuse and persecution of Zimbabwean people. We all remember what happened on August 1. Six people were gunned down in broad daylight. We saw the soldiers doing it, 45 degrees. Everyone saw it. Those people were innocent people, defenseless people. And the U.S. Government saw that. The ambassadors saw that. And the U.S. government actually told the Zimbabwean government that they want to see action being taken. Action was subliminally taken by the so-called Commission of Inquiry that was put in place by Emmerson Mnangagwa. But it turned out that it was just child play. Nothing came out of that. Who was arrested? Those soldiers are still going about their business. Why is the families of the people who were killed are going without breadwinners? So that's exactly the point of contention here, that someone killed, someone murdered Zimbabweans in broad daylight. Six people were killed. In January, from January 13 to January 24, 23 other people were killed, and nobody is in jail for those murders. Mm-hmm. So that's what invites sanctions. not the MDC.
Thank you so much, sir, and stay on the line. We are told that we've got a caller. I call it to Ngubaba Umuzi Dube. Baba Dube, kunjani? Ngiyaphila, umthembo lawe?
Yebo.
Yeah, mthembo sithemba. Akutsho ukuthi ungaphikonapho?
Mina ngiseRamjee.
Yeah, akutsho ukuthi wena izijezu zenoto lezi esezingezelelwe ngumongameli uTrump, ubona njani konke lokho?
Azona azina problem ezoma bengahlisa nje ukuyenza kuphela
nje. Ifoni yakho ngazani ihijiwe baba. So sicela ukuthi uhlale endaweni A1. Ubone ukuthi awuhambahambi kwezethu sikuzwe kuhle, ungaqhubeka khonapha.
Okay, manje yezwakala.
Yes, uzwakala khona manje.
Okay, shengisho ukuthi ukwenza kwakhona ngoba before le government eziyenza la manje uma siba ukho. So ijezo zethu kulezishintshe kumele i-government ishintshe la kuyenza ngoba ama-functions ashintsha ngendlela bona benza ngakhona ngoba umhlaba unkumukele ukwenza abantu bahlukunyezwa right and left and right. So if bengashintsha ukwenza la ijezo zethu kezo zingashintsha but uma bengashintshanga kuzoba nzima ukuthi ijezo zethu ziphume.
Wena ufisa ukuthi kuguqulweni kwele Zimbabwe kwezithi izijezo lezi kumbe zesulu?
Kakhulu ma kungaguqulwa nje ukuhlonishwa kwamalungelo emajority kakhulu ngoba manje ungathiwa abantu abahlonishwa kukhangelelwa nje ama-civilisation kakhulu laba abaphatha imbhobho lo ma ungaphatha umbhobho hhayi awena umuntu. So manje yabona ma ungahlonishwa nje bonke abantu belingane ungabi ne-social ngabe nepolisa ngabe ne-nesi nje bonke nje abantu nje nalaba abasemakhaya bangasebenzenzi bephathwe ngokufana.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Mthembu Sithembayo, ube nempela viki enhle mfowethu, siyabonga kakhulu. Yes, so Mr. Dube here is saying that, you know, people in Zimbabwe are concerned about human rights abuses.
Mm-hmm.
And if the government transforms and makes sure that there are no human rights abuses, maybe the states and other countries are going to remove the sanctions.
Mm-hmm.
But it says there's no change, absolutely no change in the country. Mr. Malaki Nkomo, ungathi nakhona okukhulunywe ngumbusi ngubaba umuzi uDube ngamafitshane sebeni?
Mina engani angizwisisi ebantwini ukuthi phezu kwento zonke abazikhulumayo lezi ama-scientists akaba yiyo yini indlela eyokuthi khona uma kulokunye abakubona ukuthi ungalungisile izwe lethu. Yikho lapho lo mbuzo khona ukuthi ukufaka ama-scientists izijezo zemoto kulungisani, akubulale ngamandla la ilizwe lakhona.
So wena ubona nzani kuyabhidliza? Yes, yakuzwa kakhulu, ungangena khonapho Marvelous.
Vajokora, pane vamwewo vanochema-chema vachiti zvirango izvi zviri kuwanikwa izvo zvichikuvadzawo vamwe nekuti vari kutiwo makurukota ehurumende mari vanoiwana zvimwe zvakadai vanozviwana. Munotii kune vanenge vari kudaro?
Ina handizive kuti zvinenge zvichibva nekupa. Hapana chiri kukuvadza vanhu kunze kwezvimwe zvamuchataura pamberi apo. Vanhu ma-sanctions atinawo isusu. Ma-targeted sanctions sekuti sanction rakapiwa Sanyatwe na Owen Machete Mudanube. Sanction iroro rinokwadza sei nyika? It's a targeted sanction that is targeted against an individual. How then does it affect the livelihoods of other Zimbabweans? Maybe we should be talking about the sanction that the Zimbabwean government, that Emmerson Mnangagwa has imposed on the Zimbabwean people. The sanction of corruption. Zimbabwe is losing $80 billion. It's lost $80 billion to debt because of corruption. The evidence for that is there. You read anywhere, you Google Zimbabwe's corruption, you see that we have lost $80 billion. Can you imagine what you can do with $80 billion? Masipaget roads ari kutaurwa navachamisa anogadzirwa pasina kana chii ne-$80 billion. Saka that's the sanction.
I don't know. I think his phone got cut off. But we are hearing there from Tawanda Jokora of the MDC, led by Nelson Chamisa, based here in the United States. Literally just saying, you know, I'd asked him a question, Gibbs, that people are saying these sanctions actually affect the ordinary people as well. So he was saying, no, these are targeted, especially at those, I think those that were added onto the list recently that are in the army, who were cited as being involved in the August killings by the Motlanthe Commission. in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yeah, this is what we're talking about. Baba Nyoni. Baba Nyoni,
Tabitha Manyoni.
Yeah, Manyoni, kunjani?
Hello, Sisi Tabitha.
Hello, Murugeni.
I want to what the Taurai starting you and just the Angu Gibbs and your sons were not hangers or whatever. All right,
you can better tell the Manyoni. I think the extra big one
in mind. I want next time. Yeah, Murugeni's going to stand out our ratings.
I need to let you know.
Aiwa, tinotenda Manyoni. Muve neweekend yakanaka uyezve Happy International Women's Day. Nemusi wesvondo izuva redu madzimai, saka muve nezuva rakanaka nemusi wesvondo. Aiwa, ndizvozvo. Gibbs there, we have Tabitha Manyoni who's in Harare. She says she actually wants all the people in cabinet to be imposed or to be on that list because she says, you know, the people in the government are happily living a good life. So it's better if they are all put on the sanctions list because that way maybe then they'll be able to look at what's going on in Zimbabwe. She says just outside their house, there's a garage and there are cars that have been lined up for a few days and no fuel. And transport is expensive. EcoCash is not doing what it's supposed to do. The charges are exorbitant. Mm-hmm. So she says, no, the sanctions must actually be increased and have more ministers put on them.
Yeah, basically, so kutoa kulum laleli kutoa sio kutoa ke ifoni yake kumbe mbaba malagi unkomo. So let's go briefly back to Mr. Tsokora. So Mr. Tsokora, looking at the situation in Zimbabwe, just briefly, do you think the government is going to transform in one way or the other, and the MDC is going to continue calling for these sanctions? So can you clarify there?
Let me start by clarifying. The MDC is not calling for any sanctions. Zimbabwean government, Emmerson Mnangagwa and his corrupt ministers are the ones that are inviting sanctions upon themselves. There is no one in MDC, President Chamisa, Tendai Biti, or anyone, those that they are accused of asking for sanctions, nobody has ever asked for sanctions. They are seeing what is happening. And the other question Do we have any way forward? Is there anything that is going to change?
Mm-hmm.
I can unfortunately say to the Zimbabwean people, with Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF, I don't see anything changing. There's nothing that is going to change because this government has refused to work with the people, has refused to improve on their human rights record. They've also refused to fulfill what they told the people, that they will have zero tolerance to corruption. In fact, corruption levels have actually increased. There cannot be any change in Zimbabwe when the government prioritizes things that don't benefit the people of Zimbabwe. You see the president having to get a private jet for 1.8 million. That 1.8 million could be can resuscitate Parele Nyatwa, can resuscitate Harare Hospital, but they use it. They end up using it for one person. So we have the money in Zimbabwe. We have the resources. We have the gold. We have the diamond. We are getting the money, but the money is being used, misused by the Zimbabwean government.
Thank you so much, Mr. Tsokora. So kutwake ulo baba osecungeni lapha Alfred Mkandla. Baba Mkandla, ungawutshona njani?
Yebo baba Mkandla.
Siyaphila Mkandla, ungabukho lapha Mkandla.
Sesathathisa baba.
Ye, ungathi nike ngezijezo zenotho lezi, wena ukubona kwakho sibini.
Ngokubona kwami izijezo lezi baba, izijezo ilungele iZANU-PF ngoba iZANU-PF ihlukumeza isizwe sabantu saseZimbabwe.
Mhm.
Ngokunjalo ngicabanga ukuthi lezi zijezo iZANU-PF khona izofunda ukuthi ihlonise ubuntu ngendlela yokuthi uma kunezijezo sekukhona ukwenza lokho eyazisifuna. Sizosifela emuva zize zithithele izijezo lezi zigcwalise izithithe zabantu saseZimbabwe.
So wena uthi umongameli uTrump wenze kahle kakhulu.
Umongameli uTrump wenze kahle kakhulu ngoba umongameli ezaliphezu isikhathela phansi sizizalwana zeZimbabwe. Sinje sikhona lapha eSouth Africa, asikuthandi kuba la kodwa siyenza isimo saseZimbabwe sikhona.
Kodwa pho-ke udaba lolu lwezitshezo zenotho luyaphetha ngani mfowethu?
Udaba lwezitshezo zenotho ukuze luphethe ukuba umongameli Mnangagwa avume ukuthi aphume esikhundleni, anikeze omunye umuntu ezokwazi ukuphatha kahle imbuso yaseZimbabwe, engaseke aphathe ngodlame. Ngoba khona manje uphatha ngodlame uMnangagwa, amabandla aphikisayo mayethi akhankasa ahlukunyeze izizalwane zeZimbabwe mazithi zifuna ukwenza amalungelo azo ziyahlukunyeza. Nathi sikhona lapha eSouth Africa, masingena nje ebhoda khona lapha kuzomabhedisi impahla zethu ziyaziza ama-custom duty, sento zonke zona zayo ziyasihlukunyeza ngenxa kamongameli weZANU-PF.
Hayi ke siyakuzwa, phosela ukugcina baba, 10 seconds khonapho.
Hayi lokugcina ilomele ukuthi umongameli waseZimbabwe akayikho esikhundleni kwezizalwane zeZimbabwe ziphile kahle, into esingakujabulela lokho.
Kodwa kulo muntu angapho ngokuthiya nje isikhundla mzala pho ukuthi hayi nakhu thathani phela umbuso awuphakelwana njengagwayi phela.
Ngiyakwazi ukuthi awuphakelwana, kodwa okumele akwenzena ukuthi kumele acabangele abantu baseZimbabwe, akwazi ukuthi abantu baseZimbabwe kumele baphathe kahle. Ngoba umongameli obephatha izelo uRobert Mugabe ube ngcono kunomnanga, uMnangagwa useyivulele umnotho waseZimbabwe.
Hayi
ngombono wami uMnangagwa akathile omunye intambo, noma kungaphumanga lona ibandla leZANU-PF embusweni, kodwa uMnangagwa akabhedele omunye umuntu ngoba yena uyehluleka.
Hayi ke siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathelela kusasa.
Ye,
Mkandla ubele mpela vike enhle kakhulu mfowethu, ungakhohlwa ke lokuthi upheke phela inhloko phela udlela abanye.
Kuzoba kanjalo mpela ngibeeona lapha ngibuye enkonzeni ngibuyathandaza.
Hayi kulungile kakhulu, sithandazele lathi, sibongele kakhulu baba.
Siyathandaze kakhulu mpela nokuthi leli gcikwane le-coronavirus lizama ukuthi uNkulunkulu akuhambele mpela lingakuphathi.
Hayi siyabonga kakhulu, ungathelela kusasa.
Yeah,
okay, bye-bye, Mr. Mkandla. So have a lovely weekend. Mr. Mkandla is saying that ZANU-PF should actually transform. He says, you know, these sanctions are not too targeted. They must be tightened to make sure that things work out very well. So then he says he's in a church right now. He's praying that the coronavirus won't affect a lot of people. You know that in USA, in Montgomery County here, where some of us live, there are three people that have been diagnosed of the disease. So, yeah. So
yeah, nobody that's the scheme of immune. Nobody is safe. But regarding boenda kwa na zokora, asipana mudefi edianzi musativi gire corona virus kubva ku Washington ikoko. Aiwa muiwa nemuchiona program. Mm-hmm. It's on contact. But regaitende kuna vadzokora. Vadzokora mungaone pane zvingasanduka here. Mushure mekunge zvirango izvawedzerwa kwegore. Munoona kunge ZANU-PF ichagara pasi here ichiona kuti ndepapi pavangagadzirise kana kuti munoona zvakamira sei.
Ndonzira yega yasarwa nayo ZANU-PF kuti vagare pasi vataure nevana veZimbabwe. Vataure nevamwe mapato emuZimbabwe zvikuru sei MDC kuitira kuti zvinhu zvichinje muZimbabwe. Iyo yega ZANU-PF, iyo vega vamunangago vatoratidza kuti havakwanise kuchinja. Saka dai vanga ari munhu anonzwira vana veZimbabwe tsitsi, dai vachitongosiya zvavo basa. He should just resign because he has failed.
Mhm. Tiri ipapo pekuti resign munoona zvichiitika here tichitarisa bumbiro remutemo remunyika pari zvino rinoti iro munhu anowanikwa iye achizotora masimba munyika awanikwa avhoterwa.
Hapana chinovatadzisa kuresigna. We have seen it happening in all countries. It doesn't happen in Zimbabwe only. If you are seeing that you have failed, your economic policies are failing. What has he done? His monetary policy is just showing confusion. You know, unoona nhasi kwaiti kune US dollar, mangwana kune Zimbabwean dollar, mangwana mari yako yange iri mubank million yawasiya iri mubank yakunzi yama million yemabond. I mean, who would want to go and invest in such a country? All those are signs of failure on a leader. And the right thing for that person to do is to humble themselves. There's nothing unconstitutional about it. Anongotaura kuti izvi ndazvikoniwa izvi. Kosiya vanhu vanokwanisa kutonga nyika vatonge nyika. Kana achinzwira vana veZimbabwe tsitsi, ndozvaanofanira kuita.
Mombobata makadaro, regai timboverenga. Let me just read. Okay, I understand with the caller. Hello, caller. Hello, caller. Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi? Taurisai mukoma, nhare dzenyu, nokuti nhasi pano pari kupisa vanhu vada kutaura nenyaya yezvezvirango. Nhare dzenyu imboedzai kana dzatadza tokufonerai zvakare. Tiri kutaura nani? Nhare dzavo dzaita
it's jealousy. A problem. And then we've got a question here, Marvelous. Somebody by the name Sendekera wrote this on VOA Studio 7. He says, Mr. Tawanda Tokora is a former colonial master's puppet. Mr. Tokora, so I think you heard that, you know, this person is saying people like you are like former colonial master's puppets. So maybe assuming that you are in the opposition. So can you react to that? Because we cannot let this thing just filter without any responses.
Hey, ma sanctions ndo ari kukonzera kutambura kwevanhu. Kotovabvunza kuti ko 80 billion yatiri kuyataluza kusvika nhasi necorruption havasi kuiona here? Ndo zvinhu zvatinokwanisa kuita isu semaZimbabweans. Ndo zvinhu zvinokwanisa kuitwa naMnangagwa neZANU-PF kuti ngatimisei corruption. Mari yese iri kubuda iyi neufirifiri ngaiende kunoshandira vanhu. Ndo zvatiri kungotaura chete. Saka ndaita munhu wekolo former colonial master puppet pakuti vana veZimbabwe vari kutambura. Vana veZimbabwe havana chikafu, havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro. Nenyaya yezvinhu zvinokwanisa kugadzirwa ne80 billion iri kupiwana neZANU-PF.
Thank you so much. And you can put that in English. 1 minute, I'll just give you a minute.
Yes, I'm surprised that he's calling me a puppet of a colonial master. All I'm saying and all the MDC has been saying is saying the truth of what is happening in Zimbabwe. I've said, and this is there, anyone can check this up, we are losing over $80 billion. Well, we have lost $80 billion to date because of corruption. So if anyone has to be blamed here, it is the government, not the opposition, not myself. Mm-hmm. Because
Thank
if you. We can correct that, that man is enough to get Zimbabwe back on track.
Thank you so much, and stay on the line. Siloba bake lapho Nkosi Mthembo. Mthembo kunjani? Baba Mthembu anguzwa ucecweni lakho unjani Mthembu?
Hayi ngithi ngiyaphila.
Ye wena umthembu Mthembu lawe?
Hello?
Ungudube lawe?
Ye ngingudube
la. Abantu lamdlabathi abantu bakudube lapha batsha ufeja feja la. So kodwa hayi kuhle ukuthi kuhle ukuthi sigcwale kolapha mfowethu ngiyabonga kakhulu ukuthi ungena kuhlelo. So wena ubona njani khona koko kwezitheso zenotho esezingezelelo uMongameli Trump?
Ah, mina ngibona ku-right ngezinye indlela.
Chazisa ba.
Ngoba bona abantu izani yena ngokwantu yibo vela abafakela izitheso zomnotho. Oku-right ukuthi yena isound iphume iphele elizweni, yikho ukuthi kuphele izitheso zomnotho. Njalo bona bazibona ukuthi vele icala abanalo kodwa bafuna ukuvuma icala. Bengavuma icala nje sizakhitshwa. So wena okukho khona ukuthi bevuma icala, bevuma ukuthi bayabulala abantu, bayahlukumeza abantu, abalandeli ama-human rights, imithetho yama-human rights. Kuyakuphela konke lokho.
Hayi-ke siyabonga kakhulu-ke. Ungadinwa kusasa Mthembu, ube ne-weekend enhle kakhulu baba.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu ungena kuhle.
Yeah, thank you so much. And I think we are joined by our third guest, and that is Mr. Philip Kaule of ZANU-PF. Marvelous, you can go ahead.
Ai warege itimbotora mkana uno kuti timboverenga vari pano pa live yedu tsandaenda kuna vadzokora pana clipo.
No, Mr. Kaule is on the line.
Yes, so I heard you. Let me just acknowledge some of the people that are following us. Carrington Mangwiro tinokutendai muri pano. Fraser Chicks Nathan tinokutendai ndimunotitsigira zuva nezuva tinozva kuti data inodhura saka takamirira kutora vagaule tatitimbokuchingamidzai pano pachirongwa chedu. Vagaule tinokuchingamidzai pachirongwa. Tipewo pfungwa dzenyu nezvakaitwa nehurumende yeAmerica yekuwedzera zvirango zvakatemerwa nyika kwegore kune mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vemuhurumende. Asi handisi kuziya, there's some feedback on your phone, either dzimai radio kana muine radio ikoko, there's something not right.
Oh, maybe speaker phone?
Yes, ndatot dzima TV.
Ya, chitaura izvi nokuti hatisingakunzwi.
Nyaya iripo iyi yezvirango iyi inyaya yandakaona kuti ndakaiona ichidzokorwa ichiitwa navana Trump. Vana Trump ava ndikutaurirei vanhu vane kurwadziwa nenyaya yakatakatora minda vari kuhwanda hwanda nezvimwe zvakadaro vachimbotaura ngezvizvi. Ini ndogara ndichitaura chinhu chimwe chete kuti avarunga nhasi vari kutaura zvinhu zvemahuman rights nezuro vange veri kupi vechikwidza mugare ngoro dzamabhiza vechimupa zvinhu zvakawanda maonerazvizvatata vanhu nenyaya yekukura hundi iyaya nenguva iyaya yekukura hundi iye zvino avanavo havasi kufara nenyaya yeminda chete ende nyaya yemasanctions kuti tirambe tichitaura naye pamusoro penyaya yemasanctions inini handioni kuti zvinotibetsera isusu senyika yezimbabwe ngatitizvitorei tiri nherera tiri kudzvanyirirwa nevarungwa vana america nevana britain ndivo vanga vari kutidzvanyirira kuti havachi kuda haasi masanctions aya haasi masanctions avane agenda yavo agenda yavo Linda Matsarira akataura zvakawanda kuti ava even maorganizations arimo nderegime change vari kuda kuti vanhu vatambure munyika varambe vachikonzeresa maproblems akadaro vanhu vatambure vozopedzisira vomhanya mastreet vechikuda kuburira hurumende ndiozvoae regime change agenda ndiyo yana maamericans aya hakuna timwe chinhu hakuna timwe chii chakatadzwa Mnangagwa akava tadzire chii akava itira chii chakashata Mnangagwa akauya akaita maelections akanaka naka maelections vanhu vacho vakaitwa peaceful elections zvakanaka naka zvose takaronga zvinhu zvavo kuti kana kwapedza maelections kuti kwambotiwa masoja afura vanhu inhema kaidzodzo dzange dzichirongwa nevarungu vechishandisa vanhu vavo vari mukati menyika vanoshanda navo kuti vaite zvinhu zvakatata kudaro ende inini ndiri kuzviramba kuti vatengesi ava vanongora kuba vachitengesa vachisanda nemarungu vachitionzera masanctions vachikumbira masanctions nemhau kuti varungu vacho ivavo veyabhita nenyaya yeland iyo.
Aiwa, tinokutendai, rambai makabata. Tirikunzwa kuti tine mutereri ari pano. Hello, caller.
This is Margaret from Murphy.
Aiwa, makadienyu, tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Rutherford Spear in Dubai.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Muri kuzviona sei tinoona kuti America yawedzera negore zvirango zvakatemerwa kuna vaEmerson Munangagwa nevamwe nhengo dzehurumende yavo.
Aiwa, izvi zvaitwa naAmerica kezva hapana chinotombotyisa kana chaimbotivhundutsa kana kushamisa panyaya yemasanctions iwayo. Vane masanctions haana kungouya kai. Akangounzwa nezanup f iyoyo after mushure mekunge patyiwa kodzero dzevanhu, nyaya yebundo yemutemo yenyika haisi kutedzerwa. Saka zvinondishamisa kunzwa vamwe vana vemuno muzimbabwe vana vakasvika chaivo chaivo vachibudza kuti hanzi inyaya dzevarungu vakutenga hapana. Constitution ngaingotedzerwa, bundo remutemo ngaritedzerwe. Takanyiwa constitution 7 years ago muso mu-2013 bundo remutemo hazati ratedzerwa. Rakaitwa iro rabvata nevana vezimbabwe vese mumhe zimbabwe. Asi constitution iyoyo yakuda kuchichinjwa manje nevanhu 90 vamuparliamendi rezanup f. Hatingashandisi advantage yekuti nohwandu hwamuparliamendi ka toti takuda kuti tichitanga kuti taakuita takutanga kuchima chimwe nemasanctions takutanga kutasa zvigamba pabundo remutemo rine 7 years risati raimplimendwa risati rashanga kushandiswa takutanga kuti takutanga kuta zvigamba ipapo. Ungatenga tozo yako munyowani mushopo utanga utaa kubvarisa zvigamba pasina kubvaruka hazviite izvi.
Saka
imiakaita zvinhu zviripo chaizvo zvemutemo vakatedzera zvakaitwa zvakapoti masations aitwe matenza haana kungouya akaudzwa nenyaya yekushayikwa kwevanhu munyika nenyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu munyika itaidza mari izvo zvaaripi amakore mangani 6 years mumwana wevanhu hazika kuti aripi. Ingave nyika iyoyo yekuti haina kana tresi yekuti munhu ashayika aenda kupi. Ingave nyika yekuti vanhu vanopfuurwa vanhu vakangotarisa nyika yese pasi rose akatarisa poshayikwa kana munhu waana anonzi asungwa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka masanctions aripo ayakai ngavangobvisa vangotedzera zviripo. Vakatedzera zvoda kuti zviitwe handione pane chinodambudziko ipapo. Vamunangagwa kutaura nezvavo kunzi vakauya vakachinja zvii vakachinja. Panga pana Robert Mugabe chaitombona nachivaiva mustreet isu vanhu vaishayika vachidii tanga tiine problem muona vamugabe asi zvazonyanyesa vanhu vakupfuurwa takatarisa vanhu
vaiendakupfuurwa
takatarisa vanhu vachityoka makumbo takatarisa tochema tanzi mashanzenzi zvokunzi mashanzenzi ngazvigadzirise vagadzirisa izvozvo zvofamba nemazvo chete chete ndo zviripo. Maelection wetiwa marisini asina mhirizhonga. Maelections anova iwo anosarudza asina kuti tizoenda kuconcourt zvatakaita muna 2018 hatifuna kuti tingaona tine masanctions aripo iwayo. Saka zvishamba zviripo kusvika iwo vagadzirisa nokuti iwo vakuita zvinhu zvisina musoro kana takazvitarisa. Vakapedza mari vakadedzana mutlange commission ikauya ikabuta zvakaburitsa vanhu vavakaiwa zvisina nemhosva. Asi tikungoona vanhu ivavo vachingofamba mutsvitu hapana kana one atambosungwa. Asi unosunga munhu akuta demonstration mutaun inyika rudhiyiwe.
Aiwa, pana mukoma Fraser Chicks Nathan Sini Hanza, I agree with you Mr. Chipere. Asi maybe izwirenyera kupedzisira nderekuti zvii zvamungati zvinofanira kutanga kutoitwa izvezvi kana ZANU-PF nehurumende yava Munangagwa ichida kuti zvirango izvi zvibviswe.
Aiwa, zvakada kukuita kodzero dzevanhu ngavasiye vanhu vada kudemonstrata kudemonstrata vane zvinyunyuto zvavo vobuda pachena. Tochiziva kuti munhu haisi mhuka, munhu akangofanana naiwo. Ende vanofanira kungoziva ivo vamunangagwa ivavo nezanup f yavo kuti nyika iyi vane vamwe vakatoifirawo vasiri kuzanup f, kune vamwe vakaremara vasiri kuzanup f. Saka ngavadze kufunga kuti zanup f ndiyo pati yega inokwanisa kunge ichitungamirira nyika ino. Ende nyika ino chafanira kuziva vamunangagwa nezanup f yavo ndechekuti hatisi kuda vatongi nokuti hakuna munhu anotongwa asina mhosva. Tiri kuda vatungamiri. Ngavatungamire nyika kwete kutonga nyika. Vanongotitonga tine mhosva yavanotonga.
Tinotenda bvava manyatsotaura muchipedzisira muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka.
Yes. So before we proceed to other people, there's Spencer Musa, Marvelous, who actually put a message on VOA's 27 page, that is on the Facebook page. He says these sanctions are not enough considering the pain we have suffered in the hands of our own government. The way people are beaten by the police, killed by fellow Zimbabweans, isn't a joke. After that, they don't just care about the welfare of the people. They are just killing us. I don't know whether we've got a caller or not.
Yeah, I think we have a caller.
Yeah, what is called like a caller? Yeah, unjani kona phela ngone vote?
Ngikahle baba ngabe ninjani?
Ngiyaphila ngikhuluma lobani?
Oh, khuluma no Kingfisher.
Yeah, Kingfisher, akutsho ukuthi ibizo lakho lonke lintwana mfowethu.
Ngubrighton Ntini.
Yeah, so ngubrighton Ntini.
Yes. Yeah.
Baba Ntini, ubona njani izijezo zenotholezi?
Uma sikhuluma ngezijeziso zenotho, angiboni lutho olubi. Ekuthini ababulali, abanyongezeli, ama-cookroundist, abayibona abacikele izwe phansi. Bayenwayo uma bethe behlaba ngezijeziso ngoba izijeziso azisho lutho kulawo amangcwaba asebashiyile nentandane abazishiyile ezweni. Ubonakalo wabo mkhulu ngendlela emangalisayo. So uma behlaba ngezijeziso akusilutho lokho ngoba ayikho indawo mhlambe ebafanele kulomhlaba. Ngaphandle kokuba mhlambe babe sesihogweni kumbe babe semajele kumbe banqanyulwa amakhanda wona la agcwele amanzi ngoba laba bantu bajike izwe elihle izwe ekade linempumelelo laba izidi ngisho namanje bokhe beqhubeka befuna ukugcindezela abantu. So in other words, izijezo zenotho kuyikubazwisa nje okuncane kwalokho abakuzwisa abantu ababusayo.
Awubona ke phosela ukugcina khonapho ke ubaba ugawuliza ukuphendula then usihambele baba. Phosela ukugcina.
Yeah.
Yeah, phosela ukugcina khona.
Yebo, ake ngithi mina uma sibhekise kahle ababusi emhlabeni akade bengonto yangena, ababusi akade bengochitha igazi. Okwamanje sinabo uma Al-Bashir sebekhalile ngamasongo kasigonyela. Abanye ababusi sithola bafela ebudingisweni kodwa-ke thina abakithi ama-groundist ababe namangcwaba amangalisayo namanje nokhe besengeza amangcwaba wabo abakalitholi ithuba lokuthi bamele amacala wabo ngaphansi phambi kwenkantolo ezomthethandaba like International Criminal Court ibagwele ibajezise ibabhadalise ibahlawulise ngobubi ababenzile ezweni nobubi ababenzile ebantwini babo. Okwamanje izwe balibusa ngenkani ngoba besisaba abantu. Okwamanje babusa bebulala ngoba bekwazi ukuthi abaphephanga futhi abathandwe muntu. That's why sizobathola ukuthi laba bantu bazenza noma yini to safeguard bona ukuthi ukuphepha kwabo yikuba abantu becindezelekile. Kwasabantu bangacindezelekanga bayazi ukuthi umbuso wabo uphelile.
Sibonga kakhulu ke Ntini, ungathina kusasa mfowethu,
Ngiyabonga.
Yes, so Mr. Ntini.
Unkulunkulu
yes.
Unkulunkulu anenzele kahle VOA ngokusakaza kwenu futhi nokusinikeza ithuba ngoba asikho enye istation esingathola lapha esizokwazi ukuthi sikhe umbono wethu futhi ovulelekile nokuba describe sibachaze lapha ababulale ngendlela abangakhona ngoba
kanti
badlula ngisho i-coronavirus.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu. So ungathini kusasa, ubele impela veke enhle kakhulu. So the last thing that we are saying there is we thank you Studio 7 for broadcasting the truth. You know, he's saying really we are doing well according to him. So but what you are saying, the gist of his matter is, you know, the same people that were there when people in Matabeleland were killed by the 5th Brigade are still ruling today. So it doesn't matter. He says it doesn't matter whether you know, the world turns upside down and whatever. Those people should be punished. So now ubaba ugawule nxa ngampendula 1 minute baba gawule akumpendule umzwele lapho Ntini akhuluma sicela umpendule sibili mafutshane.
Yeah, ngithanda ukuthi ngithi mina okukhulunywayo lokho yizinto nje ezingathi lokhu zibisele emuva kakhulu ikakhulu xa kukhulunywa ngomumona lo khona
akuna muntu kathesho akuna muntu okulayo lapha eZimbabwe ngamanga odwa la akhulunywayo la ngamanga aqhutshwa yinhlanganiso lezimele zodwa ezile agenda yazo regime change abafuna ukutshintsha uhulumende ngendlela e-America abafuna ngayo amakhiwana la asindlela akula lutho abantu abazondilela abazondela umhlabathi bazondela ukuthi but izolo kids babengaphi ngesikhathi esikurawundi ama-human rights abakhuluma ngayo izolo sokufa abantu abangu-7 abantu ababeziwa kuqalakwakungasho bantu kwakuzinyamazarinti azazifaka leso sikhathi abahambe ngatshana le bangazikhulumela inikeza yabo la abakhiwana.
Hayi, siyakuzwa kakhulu, sibongile kakhulu. So he's saying that this guy is talking about the past. Mm-hmm. And so he mustn't perpetrate some kind of lies. Maybe you can go to Mr.
Jokora. I'm not sure if Mr. Jokora is still on the line. Hello, Mr. Jokora. Hello.
Yes.
Yeah, mamuri kunzwa zvanga zviri kutaurwa nevamwe vabva panhare parizvina mino munogona here kutaura mukupedzisana nekuti akusvika kumagumo kwechirongwa chedu. Tanga tavhunza isu kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa iye zvino izvi kana iyo ZANU-PF ichida kuti zvirango izvi zvibviswe.
Zvakanyorwa pa ZANU-PF inozviziva. Takanzwa isusu ambassador Nichols vachinyatsotaura kuti vakajekesera hurumende yeZimbabwe kuti kana muchida kuti zvirango zveupfumi zviende, gadzirisai nyaya yemareforms, gadzirisai mapolitical reforms, maelectoral reforms nemaeconomic reforms sekunyorwa kwazvakaita padocument rezidhera. Nyaya yemahuman rights abuses ngavaregedze kuponda vanhu, kuuraya vanhu mastreets nekusunga vanhu pese pavanenge vangovasunga. Tarisai muone zvine izvi, maMDC leaders nemacivic society leaders anogara ari kungori kumakotsi achingopiwa matrumped up charges avasingazive kuti anobva kupi. Vatungamiriri veMDC vaakutoita ngo vanoshanda kumakotsi vanoswera vakagara kumakotsi. Iyo inzira yeZANU-PF yekuti MDC isaite chimwe chinhu panze pekuswera ichitsananisana nevanhu vari kumakotsi. Saka ngairegedze hurumende kushungurudza vanhu nekurova vanhu nekuponda vanhu, yoita open up the democratic space in Zimbabwe, and then we'll definitely see the sanctions being lifted. And I don't even know what they talk about when they are saying they are sanctions. Ngirikini, America yacho yavanoti inopa vanhu masanctions yakaisa 229 million mugore ra 2019 muZimbabwe imomo. Iyo ZANU-PF yacho yakahaya kambani inonzi Ballard Investments, malobbyist ari imomo Washington DC imomo, avanobhadhara over $1 million. They hired two other companies again, malobbyist. Saka na America ine masanctions against Zimbabwe. Sei Zimbabwe iri kubvumirwa kuya kuzoshandira muno, kuzoshandisa vana veAmerica vari kuno nemakambani zveAmerica. One of the biggest companies inonzi Trafigura iri muno muAmerica inoshanda nemakambanis eoil ari muZimbabwe. Saka vanotaura kuti masanctions acho ari kupi when America, the biggest country that they say is giving sanctions to Zimbabwe, is trading with them, is working with them, and is giving them millions every year.
Thank you so much, Mr. Jokora. I think on your part, imimi penyu mapeza, so that we are fair, let's get Mr. Gaule to just give us his last take as we wind up. We just have a few seconds. So, Mr. Gaule, please give us 20 seconds.
Come again, madam.
Can you round up on what you've heard everybody say about the sanctions moving forward? What is ZANU-PF going to do to rectify the situation?
I want to tell you something, that is, we are not going to dance to the tune of the agenda of this white guy who are in Trump in America, who want to pass laws for our country. We are capable to pass laws for our own country, and we are capable to manage our own affairs.
Thank you, Mr. Gaule. Time is up, Baba. Thank you so much, Baba Kulu. Sorry you are out of time, and we have to leave it there. We thank our guests this evening. ZANU-PF Malaki Nkomo, former Incisa South Member of Parliament. Mr. Gaule, Believe Gaule of ZANU-PF, is a former senator for Cholocho. And Mr. Tawanda Zokora, MDC North America's chairperson. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again on Monday. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying, have a lovely weekend.
I'm Marvelous Mhlanganya, who are here in Washington, D.C., and saying to all the women listening out there, please Have a happy International Women's Day on Sunday. It's our day.